vachitaura mushure mekupedza basa ravakafambira muZimbabwe. Vavholei vati kusawirirana kuri munyika kunogona kupedzwa nenhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika, vanoshandira masangano akazvimirira pamwe neveruzhinji. Vavholei vati kunyange hazvo vanhu vemuZimbabwe vaive netarisiro yekuti zvinhu zvichachinja munyika nekuda kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa, vakaona kuti vanhu vazhinji havasisina chivimbo nehurumende iripo iyi.
Albeit the common belief that a transformation will come, I believe that the long-awaited hope are fading. The population is
now... Vanhu vari kubvunzana kuti hurumende iyi ingagone kuunza zvatinotarisira here sezvo pasina zvachinja. Misangano yangu ndakanzwa kuti zvinhu zviri kutowedzera kuoma munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika, izvo zviri kuunza kutya.
There is a serious deterioration of the political, economic and social environment since August 2018, resulting in fear, frustration and anxiety among a large number of Zimbabweans.
Vatiwo kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe iri kuda kubvisa mutemo wePublic Order and Security Act, uyo vati unokanganisa kodzero yekuungana nekusangana. Vati mutemo weMaintenance of Peace and Order Bill uri kuda kuiswa huzadzikisi kodzero dzaityorwa nemutemo uri kuda kubviswa uyu.
The MOPO bill has worrying similarity.
Bhiri remopa rakangofanana nezviri muposa sezvo risinganyatsobudisa kukosha kwekodzero yekuungana murunyararo. Bhiri rinoramba richipa masimba akawanda kune vanoita zvekuchengetedzwa kwerunyararo.
The MOPO bill continue to give law enforcement agencies broad regulatory discretion and power.
Vavholei vakurumidza hurumende kuti igadzirise MOPA kuti ienderane nekodzero dziri mubumbiro remutemo yenyika. Vavholei vashorawo nyaya yekupiwa simba kwemauto kuti ave achikwanisa kudedzwa panenge paine vanhu vakaungana kana paita mhirizhonga. Vati zvazvisizvo zvinotarisirwa nemitemo yenyika dzepasi rese. Vavholei vati zvakanakirawo nyika kuti vanhu vapiwe mukana wokuungana kuti vataure zvavanoda pamwe nenyunyuto dzavo, vachiti zvinobatsira kuti vanhu vasazoshandisa nzira dzisiri pamutemo uye dzinogona kukanganisa zvinhu munyika. Vatiwo vakanzwa nezvekusabatwa zvakanaka kunoitwa vanorwira kodzero dzevashandi, vakapa muenzaniso wokupambwa kwevakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei nevanhu vasingazivikanwi. Vavholei vakurudzirawo hurumende kuti isashungurudza vanorwira kodzero dzevashandi nekuvaendesa kumatare dzimosva kana pachinge paitwa mhirizhonga mukuratidzira. Vakurudzira hurumende kuti pachinzvimbo chekusunga vanenge vadaidzira musangano, inofanirwa kusunga vanenge vachiita zvisakarurama zvakadai sekuputsa zvitoro nekupisa zvinhu.
The government who put those charges against civil society and trade union leaders in the context of the exercise of their rights should withdraw that, because I
rumende inofanira kusunungura varwiri vekodzero dzavashandi nekuti vatungamiri ava vasiwo vakaita mhirizhonga, asi kuti mhosva yavo kuronga kuratidzira kune runyararo. Kusunga varongi kunotyisidzira vamwe vese vangada kuronga kuratidzira nyunyuto.
And this, what this is doing is that it kind of prevents anyone that want to organize society in order to ensure that society express their consent to not do so.
Vavholei vati basa rehurumende kugadzirisa zviri kunetsa munyika, asiwo vakati zvinogonekwa kana nyika dzekunze dzikabatsirawo. Vatiwo zvakakosha kuti hurumende igadzirise zviri kukonzera nyunyuto munyika. Vatiwo kuvandudzwa kwemashandiro evanochengeta nyika pamwe nekuvapa dzidziso kunogona kubatsirawo.
That the government act to address the root causes of protests dealing head on with the issue.
Zvakakosha kuti hurumende igadzirise zviri kukonzera nyunyuto. Ndinofungawo kuti kuvandudzwa kwemaitiro evanochengetedza nyika pamwe chete nekuvapa dzidziso kunogona kubatsira.
Following the testimony that I have received while traveling throughout the country, I'm of the opinion that security sector reform and capacity building of reform structure will go a long way in combating unnecessary disproportionate use of force, intimidation, surveillance of civil society, social movement leader, and building trust among communities.
Gwaro rabudiswa navavholera tambirwa nevanoshanda nemasangano akazvimirira vachiti zvindo zvavanogarotaura. Mumwe wavataura ndeva Owen Liwayo avo vati zvavanogarotaura zvinosanganisira kusatambirwa kwepfungwa dzakasiyana ndizvo zvataurwawo nenhumwa yeUNE.
Ataura zvatagara tichitaura kuti muno muZimbabwe, kuti muZimbabwe hamuna kumira zvakanaka. Nyaya yanga iri dambudziko ranga ripo ndekuti hurumende yaiti ukataura uchibva kana kuma ku civil society uchitaura kuti ma community matikurarama hamuna kumira zvakanaka, unochinzi unopiwa label wekunzi uri we opposition. Zvino uyu azotaura ari munhu akazvimirira achibva kuUN, zvatakachitaura kuti nyika ino nikashesa inzwi rashesa kuti toxic environment. Shuwa tiri kurarama muenvironment iri toxic isingatenderi kuti mumwe munhu ane mafungiro mamwe apuwe mukana wekuti ataurewo zvaanofunga. Uyezve ndoda kutenda kuti ripoti yake mabudiro yaita yataura zvinhu zvatagara tichichema, zvimwe zvatagara tichichema zvekuti vanhu hatitendedzwi kuti tiungane. Uyezve tikaungana kunonangwa vanhu vanenge vaunganidza vanhu kuti ndimwe muri kukanganisa.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vanga vasingakwanisi kutaura nezvemashoko avavhole, vakati tibate gurukota rezvemitemo vaziyambizi hambi avo tisina kukwanisa kubata panhare mbosha yavo. Vavhole vanga vari munyika kwemazuva gumi vachiongorora mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.